Manera kana kamuriye Zimbabwe ino Studio 7
tichitete nyura tiri mu Washington DC lingani chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wechipiri kurume 10 2020 Makateerera ku Studio 7 nepfenyiro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri mu Washington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ine ndini Jonga Kandemiri ndiri mu Washington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Gurukota rezvekurima vaperenzi shiri vanoti hurumende iri kuongorora nyaya iri kubuda padande mutande yekuti pane vanhu vari kutengesa mombe dzine zvirwere. Veruzhinji vaungana muHarare vachirangarira murwiri wekodzero dzevanhu akapambwa akatsakatika makore mashanu apfuura vaitaidza mara. Dora remuZimbabwe riri kuramba richishaya simba zvakanyanya izvo zvave kupa kuti mitengo yezvinhu irambe ichiita chamuramba mhuru sezvakamboitika kumakore ekuma 2007 na2008. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Chizvarwa chekuThailand chakatiza muchipatara cheWilkins muHarare nesvondo chinonzi chadzoka choga kuchipatara ichi uko chazoongororwa kana chiine hutachiwana hwecoronavirus kana chirwere cheCOVID-19. Mukuru anoona nezveutano mukanzuro yeguta reHarare Dr. Prosper Chonzi vaudza nepfenyuro yeZBC kuti murume uyu aonekwa navana chiremba uye zvabuda muongororo iyi zvanga zvichitarisirwa kubuda nhasi. Pataenda pamepo tanga tisataziva kuti zvii zvabuda muongororo iyi sezvo takundikana kubata Dr. Chonzi. Murume uyu anonzi akabva kuThailand mazuva makumi maviri adarika akaitwa ongororo yecoronavirus pakupinda kwaakaita munyika izvo zvakaratidza kuti muviri wake waidziya zvakanyanya. Izvo zvinonzi zvakazoita kuti aendeswe kuWilkins Hospital uko akazonongotsakatika. Hapana atawanikwa aine chirwere ichi muZimbabwe kunyange hazvo paine vanhu vana muSouth Africa vanonzi vakawanikwa vaine hutachiwana hwecoronavirus nezuro izvo zvasvitsa uwandu hwevanhu vave nechirwere ichi munyika iyi pavanomwe. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata vakambowegurukota rezveutano uye variwo munyori anoona nezveutano muMDC inotungamirwa navaNelson Chamisa Dr. Henry Madzorera kuti tinzwewo maonero avo.
Chiitiko chakashamisa zvikuru uyezve chiri very unfortunate kuti murwere anga tizi pachipatara. Asi kana taakuongorora isu tinoona kunge dambudziko racho nderekuti chokutanga awareness ishoma mucommunity medu vana vasati vaakuziva kuti kana wane masymptoms vaunofungwa ndeyekorona unoita sei unoenda kupi. Chechipiri ndechekuti izvo kunyange machiremba acho hatisati taakuziva kuti pakaya kesi yecoronavirus muneibata sei. Kuwilkins vanogona kunge vaakuziva asi nyika yese haisati yaakunatsa kuziva. Information haisati yanatsa kufamba saka ministry yedu yatinonokei kuita matraining nokufambisa information nokuudza machiremba vanove ndivo vachange vachidhila nemacases aya. Kutiza kwepatient muchipatara kuri unfortunate kunoratidza zvakare kuti chero administrative system yacho nemasecurity guards vanovhara mabhomu epamagedhi havasi kunatsa kuziva zvinofanira kuitwa nokuti munhu yakatovhurirwa bhomu kuti abude.
Tanzwewo kuti muSouth Africa mune vamwe vanhu vana vakawanikwa nezuro vaine hutachiwana hwecoronavirus zvichisvitsa pavanhu vane coronavirus kuvanomwe kana 7 munyika iyi. Zvii zvamungataura kuti chiona kudyidzana kwatinoita nekufambidzana neSouth Africa?
Chokutanga ndechekuti ingozi yatova padhoo pedu. Hapana maitiro okuti tingati izvo vanhu vekusouth Africa vangaite corona isitoshayiwa nokuti vanhu vanofamba zvikuru especially kubva kuBulawayo vachienda kuSouth Africa. Saka zvazvinoreva kwatiri ndezvekuti corona yatova muberevere medu irimo muZimbabwe uyezve zvogona kureva kuti isu tirikungotadza kungoibata tinotora nemacases anotiripo kugara munyika asi hatisati tadiagnoza. Saka tokurudzira hurumende yedu kuti iincrease vigilance nemonitoring yayo kumaborder post nekuwedzera zivo muvanhu nokuti vanhu vanofanira kuuya vega voluntarily kuzorapiwa nokutestiwa. Toda kukurudzira hurumende zvakare kuti ngative nenhamba dzinofonerwa district rimwe nerimwe. Ive nenhamba dzekuti munhu anofona ari kumba kuti inde kuti ndanga ane masymptoms. Ndiwo zvandinofunga kuti tofanira kuita.
Munoona zvichikwanisika here kuti kuwane kana vana utsanana vanofamba vachitesta vanhu mudzimba?
Zvinokwanisika zvikuru nokuti taitombozviita. Taitombori nedepartment recommunity nursing services rakasimba chaizvo muno Zimbabwe. Department iro harina kuvharwa. Kungoti izvo hurumende haisi kuprioritiza nokuisa mari mumadepartments iwayo. Saka tokurudzira hurumende kuti tidzivirire ngozi huru yatakatarisana nayo. Tavaise mari yakawanda kucommunity nursing. Nekunana utsanana iwavo vanoshandisa vakawanda maenvironmental health technicians vanokwanisa kubatsira kuti tirwisane necorona iyi.
Vanga vari vakaumbo yegurukota rezveutano uye variwo munyori anoona nezveutano muMDC Dr. Henry Madzorera vachitaura vari parunare kukwekwe neStudio 7. Makateerera kuStudio 7 tiri kutepfenyura tiri pamuzinda weVoice of America uri muWashington DC. Gurukota rezvekurima vaperenzichiri vanoti hurumende iri kuongorora nyaya iri kubuda padande mutande yekuti pane vanhu vari kutengesa mombe dzine zvirwere kana nyama kubva kumombe dzakafa dzoga. Vachiti vanoziva kwazviri kuitika vanofanira kumhangara nyaya iyi. Godwin Mangudla anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura mushure memusangano wedare remakurukota, vashiri vati hazvibatsiri kuti vanhu vanongotaura vasingauye neumbowo.
And I would like to request any of our citizens who might have information on where this practice is taking place, that is of slaughtering infected animals or sick animals, to communicate that to the authorities here.
Vati bazi ravo rine vashandi vatatu muwadhi yega yega munyika uye hapana umbo unotsigira zviri kutaurwa pamadande mutande. Asi vati bazi ravo nebazi rezveutano vakuongorora zvitoro zvese zvinotengesa nyama kuti vaone kuti mutemo uri kutevedzwa here. Vati bazi ravo reveterinary services ndiro rinoongorora mombe dzisati dzaurayiwa kuenda kumabucha. Vati ione kuda kwezvirwere zviriko, bazi ravo raisa kufamba kwemombe kubva kunzvimbo dzine zvirwere. Vashiri vabvuma kuti kune zvirwere zviri kuuraya mombe zvakaita seanthrax nefoot and mouth, asi vakati vari kutora matano kurapa mombe dzine zvirwere izvi.
Chechitatu ndiyo yandati inonzi tellurosis kana kuti January disease. Chirwere chinokonzerwa nezvikwekwe kana kuti zvishambwe zviripo zviya zvakaita zvebrown tunenge tukwati tushambwe twacho. Ndo tunotakura chirwere cheteliriosis. Chirwere chinonyanyo wanikwa mwedzi ya December kusika mwedzi wa March. Pakunenge uchinaya mvura ndo pazvinowanda zvikwekwe izvozvo. Kuzvidzivirira vanochengeta zvipfuyo kunyanya mombe vanofanira kunge vachidibisa kamwe chete pasvondo yega yega vasingasvetuke imwe svondo.
Vashiri vati hurumende ine urongwa hwekurapa kana kudzivirira mombe zviuru mazana matanhatu munyika yese, uye kusvika pari zvino varapa mombe dzinodarika zviuru zana nemakumi mashanu. Vakurudzirawo varimi neveruzhinji kuti vadhibise mombe dzavo kamwe pasvondo kuti vadzivirire zvirwere izvi. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudla.
Yasvika nguva yekuti timbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mutungamiri weAmerica vaDonald Trump vari kutarisirwa kusangana nenhengo dzedare reSenate kuitira kuti vakurukure nyaya yemitero inofanirwa kubvisirwa vemabhizimusi pamwe neveruzhinji zvichitevera kudonha kwaita misika yemari nepamusana pecoronavirus. No. Vagari vemudunhu reMichigan vari kuvhota nhasi chipiri 10 kurume musarudzo yekutsvaga achamirira bato reDemocratic Party musarudzo yemutungamiri weAmerica. Dora remuZimbabwe riri kuramba richishaya simba zvakanyanya izvo zvave kupa kuti mitengo yezvinhu irambe ichiita chamuramba mhuru sezvakamboitika kumakore ekuma 2007 na 2008. Zvekudya, mafuta ekufambisa dzimotokari nezvinhu zvakawanda zvave kudhura zvakanyanya zvekuti vamwe vanhu vave kuti danho rekushandisa dora remunyika raramba kushanda. Blessing Zulu Studio 7 anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura kukuwadzana paurongwa hwekuchenesa nzvimbo iyi munandira, mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vakati vainge vadzora dhora remunyika sezvo pasina nyika ingararame isina mari yayo.
Kuti nyika ibudirire pasi pano, nyika inosumbirwa kuva nemari yayo. Kuti nyika ibudirire, kune zvinoitwa kuti tsigirwe mari iyoyo igosimba, asi inomborwiswa chaizvo chaizvo. Inorwiswa, imwe ichirwiswa nesu pachedu, nokuti tichingoisvora kuti hatidi hatidi. Oh, haudi zvokwako, uchida zvokwa vamwe. Vachinda kwavamwe kausagara kwokwako.
Asi mutungamiri webato guru rinopikisa reMDC vaNelson Chamisa vakatiwo zvekuda kushandisa dhora remunyika hazvishande. Nyanzvi munyaya dzezveupfumi muzvinafundo Gift Mugano vanoti vezvematongerwo enyika vangataura havo, asi panyaya dzezveupfumi nemari handivo vanoudza musika wemari zvekuita.
Kunyange hurumende inoda kuita kuoma musoro kuti mari iri tinoida haikwanisi kumanikidza market, nekuti market ndiyo inotonga nyaya dzeeconomics. Hazitongwe nepolisi, inotongwa nemarket. Saka kana isina simba mari iyoyo, second function of money inonzi medium of exchange, haichatoiti kuzi yakurambwa, nekuti unobvuma ndiani mari isina simba.
Mutungamiri wesangano reConfederation of Zimbabwe Retailers vaDenford Mutashu vatendawo kuti zvinhu zvave kutengeswa nemari yekunze.
Inyaya inotenderera kubudikidza nekuramba kuchikura kuri kuita mabhizimusi anoshanda zvisiri pamurawo, aya tinoti mainformal business. Saka mukazviongorora muchaona kuti vakawanda vacho havana kwavanonzerwa kuti vanenge vachishanda sei. Saka naizvozvo vari kungoshandisa mari yekunze, madhora ekuAmerica kunyanyanya. Saka munoona kuti pese panonyanya kudiwa mari yekunze, kana pangava panenge pachida kutengwa zvinenge zvichibva kunze kwenyika maimport, tinoona kuti dhora remuno rinoshayiwa simba. Saka mukatarisa nyaya yeinflation yedii izvinei zviri kuramba ichikwira, saka kukwira kwayo kunoderedza simba rezimudhora. Saka nekuderera kuri kuitawo production kugadzirwa zvemuno, imwe nhau iyoyo inokonzeresawo kuti kana pasina production yakaringana, mari haingasimbi.
Mukuru weZimbabwe National Chamber of Commerce vaChris Mugaga vanotiwo panoda kutoisa musoro pamwe chete kuti dhora remuZimbabwe rishande zvakanaka.
Kana zara yaruma kana nhamo yarowa, chokwadi chiripo chekuti vanhu vane chikonzero chekuti vataure kasi mari yamakatipa iyo inenge yakutotipandudzi haichakwanisi kugara kana mumbodo dzedu. Asi tinenge chodiwa ndofungatogara chikurudzira chiti kuti mari iwane simba ngairege kuramba ichingobikwa kana kuti kupirindwa muchingezi. Ndozvotoramba titaura nyange nehurumende kuburikidza nebhanga hombe rinova renyika inei. Saka kwatiri hondo hombe yange isiriyo kuti ngatidzokere kuUnited States dollar, kana tingatidai hondo yedu hombe iri pakuti kana simba remari yemuno murichizowanika rinowanika kupi. So muchaona kuti zvosetsananguro nekusangana kwatinoita neutungamira hurumende inyaya yekuda kuona kuti iyo mari yemuno muchichingaita kuti isaramba ichikoromoka kubva pamuberi kwezvamuri kuona ichibuda zvari.
Asi muzvinafundo Mugano vanoti hapana chembwa tenzi vararira mutakura, nekuti kana iyo hurumende yave kuramba kutambira dhora remunyika.
Ivo ndivo vatiri pamberi kutoramba dhora ravo Zimbabwe dhora. Chechipiri ndechekuti chiri kuita kuti tirege kushandisa mazimu dhora aya kunyanya mumaketi takutedzera hurumende as market players. Inawe kuti mari yeZimbabwe yapera simba. Mari inofana kunga ine anzi ma functions of money. Kuti mari inzi mari, chii ndiyo kuti mari inzi mari. Mari inofana kunga ine simba rekuchengeta upfumi, anzi pachirungu store of value. Saka ungati iro wakagara nemaZimbabwe dollar muwallet woti anzi ndine mari 10,000 bond ndakapfuma. Haichina simba irova. Saka naisina nekuti yadyiwa neinflation.
Munyori mkuru musangano reZCTU vaJafet Moyo vanotiwo kumushandi zvino hazvina kumira zvakanaka.
Saka taona maprices nguva nenguva dhora parinokwira, tiona maprices achikwira. Chipota chikwira maprices emutengo zuva nezuva. Asi mihoro yevanhu haisi kukwira.
Zimbabwe yakatanga kushandisa mari dzekunze kwenyika dzakawanda kusanganisira dora rekuAmerica muna 2009 mushure mekunge dora remunyika rashaya simba zvakanyanya. Asi gore rapera hurumende yakazoti yave kudzokera mukushandisa dora remunyika chete. Ndakamirira Studio 7 muWashington DC, ndini Blessing Zulu.
Veruzhinji vaungana muHarare nhasi vachirangarira murwiri wekodzero dzevanhu akapambwa akatsakatika makore mashanu apfuura vaitai Dzamara. Apo amai vava Dzamara, ambuya Benhilda Dzamara, vachema zvinopisa tsitsi. Rutendo Mawere anotipa nyaya iyi.
Ambuya Dzamara vachema zvinopisa tsitsi panga pachiitwa munamato wokukumbira musiki kuti vanyevenutse mwoyo yavo vakapamba vaitai Dzamara kuitira kuti vamudzose kana kuti mhuri yavo izive zvakaitika. Vachitaura mushure memunamato waitwa pane imwe chechi muHarare, ambuya Dzamara vaudza Studio 7 kuti kusaziya kuti mwanakomana wavo mupenyu here kana kwete zvinhu zviri kuvadya mwoyo zvakanyanya.
Ana chekutaura iko zvino handina, ndakatopererwa kuti ndaitarisira kuti pasindosvika nguva ino iyi tinge tane mhinduro kana kuti takuziva kuti ari papi, mupenyu here, akafa here. Hongu kutoziva kuti munhu kana aberekwa chasara kufa, mafiro ndiwo anosiyana. Asika kutoziva kuti kaupenyu hwedu hwekurarama hwechiwanhu munhu anofa achifashirwa. Musi wote apa ndo paberinda, zvino apa hatina kana mhinduro yokuti mupenyu akafa.
Ambuya Dzamara vati vari kukumbira ruregerero vakamirira mwana wavo kuti kana ane waakatadzira vavewo nemwoyo wokumuregerera kuitira kuti adzokewo kumhuri yake.
Inini samai tinongokumbira kune vatungamiri vakuru venyika kuti kana variwo vane mwana wangu kunyange avatadzira, tinongokumbirawo rudo nengoni kubva kwavari vamuregerere tizorerewo mwana kumba nyama nemweya zviri pamwe chete. Ndakumbira ndahwara, handisi mutsvene asi ndokokumbira tidai kwatinzwirawo nyasha, kwanzwirawo mhuri yaitai ngoni mazvata.
Ambuya Dzamara varumbidzawo muroora wavo huye ari mudzimai wavaitai Dzamara, amai Shefra Dzamara, nekutsungirira kwavari kuita kuti vakwanise kuchengeta mhuri yakasiyiwa nemurume wavo.
Zvakaoma zvakapfava tinenge tingori naye tichingoshiya tiri pamwe chete, chiripo ichocho chingave chikafu kana pasina zuva iro tozova kuti tosi hatina. Asi rwendo rwacho rwakaoma, zvakaoma nekuti nyaya yevana iyi kuchikoro, chekuteka, chekudya, hongu marungero aMwari. Asi ini ndongoti Mwari dai matipindurawo. Samai wekubereka ndine ronda rinondirwadza pamwoyo, dai Mwari watipindura. Ndinoziva kufa kuriko, handimunhu kana azvarwa chasara kufa. Asi tanzira nzira yemwana wangu ndoinondirwadza, kana ari mupenyu kangaavachipe.
Mukuru weZimbabwe Divine Destiny Bishop Anselimo Magaya, vatisewe dzisvondo nemasanga anorwira kodzero dzevanhu, vanoshushikana zvikuru nekukundikana kwehurumende kuzivisa kuti vadzamara vakaendepi. Vamagaya vatiwo vanoziva kuti pakava nechido kubva kuhurumende, hazvitori nguva kuwana ruzivo rezvakaitika kuna vadzamara.
Tinoshuwa chose hatifari nokuda kwokuti hurumende inofanira kunge ichichengetedza kodzero dzevanhu nekuchengetedzwa kweupenyu hwavanhu. Yakundikana kutizivisa kuti itaidzamara ari kupi, uye zvekare yakundikana kunyatsoratidza shungu nokuda kweupenyu hwevanhu. Saka tiri kuti isusu Mwari vanotarisira kuti tizive kuti nerimwe ramazuva kana tikasava responsible nemaitiro edu, Mwari vachazotarisira kubva kwatiri.
Nezuro, mudzimai wavaitaidzamara akaendesawo tsamba yake yenyunyuto kumahofisi emutungamiriri wenyika achikumbirawo kuti vamunangagwa vamubatsirewo kuwana ruzivo rwezvakaitika kumurume wake. Studio 7 haina kukwanisa kunzwa pamire hurumende panyaya iyi. Asi hurumende yakaisa mubayiro wezviuru 10 zvemadhora ekuAmerica semubayiro unopiwa munhu anenge akwanisa kunongedza kuna vadzamara. Vaitaidzamara vakapambwa musi wakurume 9, 2015 vachigerwa musoro mumusha weGlenview 7 nevanhu vasingazivikanwi kuti ndivanani. Vasati vapinda munyaya dzekurwira kodzero dzevanhu, vaitaidzamara vakamboshandira masangano enhau anosanganisira The Standard neStudio 7. Vakazosiya basa rekutora nhau vachiti vava kurwira kodzero dzevanhu. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Rutendo Mawere.
Yasvika nguva yekuti timbonzwa zviri kuitika pasocial media.
Pachirongwa cheLet's Talk ngatikurukurei paFacebook page yedu yeVOA Shona. Chatinokupakurirai musi wechipiri china nechishanu nhasi tanga tiri kutarisa mamiriro akaita zvinhu munyika.
Ndodzi freedom dakachari ndiri kutaura nezvekupambwa kuri kuitwa vanhu munyika yedu yeZimbabwe, ndiri kuona kuCape Town, South Africa.
Taurai.
Ya, zvinhu zvinorwadza sei zviri kuitwa nehurumende yeZimbabwe, kusiya vanhu vachipambwa isingakwanisi kumira-mira kunyatsokutsvaga kuti chii chinonga chaitika, kunyanya pana mukoma itaidzamara. Zvinhu zviri kushungurudza nyika yese mukatarisa izvezvi nezviro vakazvidza 5 years. Vasingazvikwani kuti zvakafamba sei, chii chakaitika. Asi hurumende inongoti tinongobatsira kutsvaga tiri kuita sei vasina zvavari kuita. Zvinhu zvinorwadza zvakanyanya zvikuru.
Saka semaonero enyu poitwa sei apa?
Maonero angu panotometa painoda kuti panyatsokutsvagurudza kuti chii chakaitika kubva pakutanga kurudziswa mapurisa ekuareas kwavakanga vachigara ivo vaitaidzamara, kuti vakambonyatsokuiongorora here nyaya yacho, kuti vari kuita nezvei sofa, vari kuitsvagurudza here kuti zvakamira sei. Asi kuti paonekwe mudzi kuti anichanyatsokumira-mira nezvazvo, panonga panotinetei.
Hello.
Ehe, tiri kutaura nani uyezve muri kupi?
Muri kutaura naThembelani Moyo, ndiri kuVictoria Falls, Zimbabwe.
Kwakadii iko kuVictoria Falls mukoma?
KuVic Falls kuri Rai.
Nhasi tine gangu, muda kutaura nenyaya ipi apa?
Ndiri kuona sekuti vanhu havasi kubatwa zvakanaka zvechokwadi. Hurumende ngaipindire zvechokwadi, cause vanhu vari kushungurudzwa nemapurisa. Every security iri kutoshungurudza.
Ko kuVic Falls uko panyaya yecoronavirus kwakamira sei?
Haa, panapa hatichatisa vatambira mashoko ekorona. Ndiri kuairport izvezvi, ndoshandira kuVic Falls airport.
Asi pane vanhu here vanomira vaya vachiona kuti temperature yemunhu yakamira sei?
Ehe, varipo veport health vanenge vachiongorora vanhu mapassengers kubva mundege kuti haana here korona iyoyo.
Ivo vanenge vakapfeka here hembe dzatiri kuona idzo vakazvivhara nemagirovhosi nezvimwewo?
Ehe, ndizvozvo vanenge vakapfeka.
Ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington.
Yeah. Zimbabwe yakabatana nepasi rose nemusi wesvondo mukucherechedza zuva revanhukadzi pasi rose kana kuti International Women's Day. Vachitaura pakucherechedza zuva iri, gurukota rinoona nezvemadzimai munyika amai Stembiso Nyoni vakati hurumende iri kuita zvose zvainogona mukusimudzira vanhukadzi.
I think it has done very well. Look at the ministers of state. We have 50-50 men and women.
Hurumende iri kuedza nepose painogona kusimudzira madzimai. Ukatarisa makurukota ematunhu, tine madzimai makumi mashanu kubva muzana. Muvashandi vehurumende, madzimai ndiwo akawandawo.
They came into the civil service quite a long time ago.
Gurukota rezvemadzimai amai Stembiso Nyoni vachitaura vari parunhare. Muchirongwa chedu chanhasi chakanangana nevanhukadzi, Mike Howe weStudio 7 abata murwiri wekodzero dzevanhu muzvare Stabile Dewa kuti tinzwewo maonero avo.
Zuva reInternational Women's Day iro rinokomemoretwa musi wa8 March gore regore rakatikoshera semadzimai nevanasikana. Ende zuva iri riri kuuya takatarisana nenguva yakaoma zvikuru munyika yedu yeZimbabwe, apo madzimai ari kusangana nematambudziko akawanda zvikuru anosanganisira kusabudirira pane zvemaleadership positions. Mapositions avari kuoccupy eleadership ari at 15% or below, izvo zvifudzo zvinotarisirwa pabumbiro redu remutemo asinoti constitution, iro rinotaura kuti madzimai nevarume vanofanira kunge vane mukana yakaenzerana 50% pamaleadership positions.
Kunze kwenyaya dzezvemaleadership positions, tiudzeiwo zvizhinji pamusoro pezvemamwe matambudziko amakatarisana nawo semadzimai.
Zuva iri riri kuuya pamadzimai emuZimbabwe akaremerwa zvinhu hazvina kumira zvakanaka. Kune nzara, havana chekupa vana, vana havasi kuenda kuchikoro, vasikana vari kumitiswa nenyaya yekuti maskuti havasi kuafoda, uyezve havana zvekuenda vadya kuchikoro, savanopedzisira vakuopta kuenda kunororwa zvavo. Totarisa iri nguva yekuti madzimai ari kutadza kuita access kune yatinoti pachirungu masection.
Tinonzwa vanhukadzi vachiti vanhurume ndivo vari kumbunyikidza kodzero dzavo. Pane vamwewo vanhurume vanoti vakadzi vakabatana vanokwanisa kuzvipa mikana yekuzvisimudzira. Nyaya iyi yekumbunyikidzwa kwekodzero dzevanhukadzi inogadziriswa sei, uyezve ndiani anofanira kutora matanho ekugadzirisa nyaya?
Ini maonero angu, machallenges atiri kufesa izvozvi semadzimai ingori nyaya yelack of political will from my leaders edu, kusatongoda chaiko chaiko, because zvinhu zvingori simple kuti vanhu vangowana chikafu, vanhu vangowana mvura yakachena. Machallenges atiri kunyanyofesa ari kukonzereswa nenyaya dzekuba chaiko chaiko kunoitwa nevatungamiriri venyika. Ende zvinenge zvakangonaka kuti vakadzi tivaise pakona vanhu vari kutibira apa kuti vazadzichise maresponsibilities avo. Kunana South Africa, kunana Rwanda, munomasvika kunana Botswana, hakuzoita zvekuti munhu anongodyira 1 meal pazuva makuseni oswera masikati pamozongodya manheru pamukana, kuti anodya manheru masikati nemakuseni oswera nenzara. Zvemuno muzvazi wenyanya, up to us madzimai kuti tibatane tidimande marights edu.
Murwiri wekodzero dzevanhu muzvare Stabile Dewa vachitaura vari parunhare vari muHarare naMike Howe weStudio 7. Chirongwa chedu Connection na 8 PM tiri kutarisa zuva reInternational Women's Day. Takatarisa zviri kuitwa nevanasikana munyika. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp number dzinoti 001-202-465-0318. Makateerera kuStudio 7 tiri kutepfenyura tiri pamuzinda weVoice of America muWashington DC. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro yenhau dzanhasi. Gurukota rezvekurima vaParents Shiri vanoti hurumende iri kuongorora nyaya iri kubuda padandemutande yekuti pane vanhu vari kutengesa mombe dzine zvirwere. Veruzhinji vaungana muHarare vachirangarira murwiri wekodzero dzevanhu akapambwa akatsakatika makore mashanu apfuura vaitaidza mara. tabatashwa kwa magumo yechirongwa chedu cha nasi iwe inesu zakare mangwana anokuoneka ene mufaro ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri mu Washington DC ndikusiyamina ntungamiri Nkomo.
So kuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele. Amachono zihlobo siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Chonanjani mtwakazo mwote ola mugela ku Studio 7 ngolwesibili mhlaka 10 kuMvimbitho 2020 nguntunga milinko mo. Endaveni zethu lamhlanje, isizalwane sakwele Thailand esinakanelwa ukuthi singaba lomkhuhlane we-coronavirus esibaleke esibhedlela eHarare izolo sibuyelile ukuyahlolwa kulesi sibhedlela namuhla.
Abantu bakanya abisiphukile ngenda ukuthi ukubaleka akwenzileyo zavazi ukuthi ubuye wabonana lobani nozivani anabo bantu abangacina labo uma kuyikuthi yena ulawo uhlano lo labo bangabe vele sebe ubani.
Abenhlanganiso ezilwela amalungelo oluntu kanye labezokholo babe lomthandazo wokukhumbula umnumzana iTai Zamara.
Akudingwe kukazululwe isizwe saziswe ukuthi kuyini okwenzakala kuyiTai. Unomkakhe ulabantwana abancane abalokhu bedinga ukuthi babonga yile yombiko esiyidinga.
Abasakhulayo besifazana bathi balokhu bengawatholiswa amathuba okuzithuthukisa lanxa uhulumende esithi uyazama ukwenza lokhu. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Isizalwane sakwele Thailand esinakanelwa ukuthi singaba silomkhuhlane we-coronavirus esibaleke esibhedlela se-Wilkins eHarare izolo sivikwa sibuyelile ukuyahlolwa kulesi sibhedlela namuhla. Umuntu longo isilisa oleminyaka yokuzalwa engamathumi amabili lasithupha njalo ubesedingwa ngamapholisa labezempilakahle. Obona ngezempila kahle kukansili ya Harare uDokotela Prosper Chonzi utshele umsakazi weZBC ukuthi lundoda uhloliwe namuhla njalo ubekhangelelwe ukwaziswa ekutshoneni kwelanga ukuthi ulawo nalo umkhuhlane kumbe umsulwa. Lundoda uvele kwele Thailand kumalanga angamathumi amabili edluleyo. Kwele Thailand umkhuhlane we-coronavirus usubulele umuntu oyedwa kuphela. Emhlabeni jikelele usubulele abedlula kancane inkulungwane ezine 4095. I-coronavirus ihlasele emazweni achiyeneyo agoqela ele-South Africa lona elakhelane leZimbabwe. Sixoxele ukansila weZivarasekwa kuward 39 eHarare umnumzana Thamsanqa Hadebe. Yena othi uzulu waleli dolobho kasahlalisekanga ngalomkhuhlane.
Abantu bakanya abisiphukile ngenda ukuthi ukubaleka akwenzileyo zavazi ukuthi ubuye wabonana lobani nozivani anabo bantu abangacina labo uma kuyikuthi yena ulawo umkhuhlane lo labo bangabe vele sebe ubambele ukuthi ungacina suthini usiya kwabanye labo yikho besethu abantu.
I-Wilkins isibhedlela senu njengekhansili yeHarare, ukubaleka komuntu lo izolo galiboni yini ukuthi kutshengisa isidingo sokuthi mhlawumbe kube le security kulesi sibhedlela?
ya iliqiniso isecurity ifuze ibe khona kodwa angazi lakho ukuthi buhambe njani ukuthi kwenzakale lokho ngoba ekuhlalisikeni kwendawo le vele isecurity ikhona kodwa uyazi nawe ukuthi umuntu akayisiyo machine umuntu olengqondo ocabangayo ongadinga ukuthi uma efuna ukuthi ayenze ilutho njengokubaleka okwenziwe ngalo angakuhambisa njani acine la eseke waphuma ngoba le ndawo ithiyene le prison yindawo ebanjwa nabo abafuna ukulashwa okuthi laye ukuyabe engemuntu oganyelelwe ukuthi ugangelela naye ukuthi athini alashwe yokuthi isecurity sicina ingazathi akayitayiti njengaleyo eseku-prison services.
Abantu abaningi kabamthembi uhulumende bathi uzama ukuvimba udaba lwe-coronavirus lolu ngiphe umzekeliso. Kulomuntu obhubhe kunsukwana esanda kwedlula owayelempawu zomuntu ole-coronavirus. Lo muntu ubikwa wabhubha esendleleni esiya esibhedlela se-Wilkins. Kodwa uhulumende uthi watholakala engelalo igciwane le-coronavirus. Uyasuthiseka yini ngendlela uhulumende aphatha ngayo udaba lomkhuhlane lo?
Uma ngikhuluma ngokusuthiseka kukahulumende ngendaba zomkhuhlane, ungaba uphi noma uphi, hayi muhle kakhulu uyasuthiseka. Yikho libona silamanye ama-organization afana nabo-WHO lebo UNICEF lokubunye amanye organization anjalo anceda uhulumende at national level.
Umnumzana Thamsanqa Hadebe ngukansila wezivarasekwa kuward 39 eHarare. Isikhulumeli sikahulumende unkosikazi Monica Mutswangwa utshele intathelizindaba ngemva komhlangano wedale lekabinethi ukuthi akukabi khona ohlaselwe ilo mkhuhlane namuhla. Kodwa uthe bangamakhulu phose amabili 195 abafakwe ilihlo ngabezempilakahle ngoba beke baya emazweni alomkhuhlane lo. Abenhlanganiso ezilwela amalungelo oluntu kanye labezokholo babe lomthandazo wokukhumbula omunye wababephatheke emkhankasweni wokulwela amalungelo kaZulu umnumzana iTai Tsamara. Yena osefikise iminyaka emihlanu engaziwa ukuthi ungapi ngemva kokuthunjwa ngabanakanelwa ukuthi ngama-CIO. UTsamara wathunjwa ngo-2015. Ubika uMavis Gama.
Bekuculwa ingoma ezizwisa usizi emkhosini womthandazo wokukhumbula ukunyamalala kukaZamara olokhu engaziwa ukuthi ungaphi lokuba usaphila na loba hatshi owenzelwe eDutch Reformed Church eHarare ongenwe ngabavele kumanyani wenhlanganiso ezilwela ilungelo loluntu owe-Human Rights NGO Forum. Unkosikazi Shefra Tsamara uveze ukukhathazeka okukhulu ngokuba lokhe engaziwa lapho akhona umkakhe. Lakunina ka-Itai unkosikazi Benhilda Tsamara yena okhalaza kumongameli Emmerson Mnangagwa ukuba enze wonke okusemandleni akhe ukusiza ekuthini avezwe umntanakhe. Omunye wabasebenza lo-Itai emkhankasweni wokukhuthaza ukususwa kowaye ngumongameli Robert Mugabe owe-Occupy Africa Unity Square OAUS uCharles Nyoni ugcizelele lokuthi bengasafuni ukubuthana njalo bekhumbula omunye wabo befuna avezwe.
Uhulumende wethu okhokhelwa nguMnangagwa uyakwazi ukuthi kuyini okwenzakalayo kuyithayi, njalo kumele azimisele ukuthi ayinike imoli yakoTsamara iclosure yokuthi bathole ukubhihliza impahla zikayithayi, njalo nokuthi imoli yakhe imove forward. Lokho kokuthi babe lokhu bethule kungabi namareport yokuthi bayinvestigator kumbe vele bayenzani ayisiyo nto eright. So nathi siyavumelana lakho njenge-Occupy African Square, sizimisele njalo ukuthi nxa vasoze vatata position yekuti va investigate ikesi le sizangena na team kwaqweni sitshengisele sikwatshengisele ukuthi hayi asithabi ngalokho abakwenzayo.
Umabhalane omkhulu ogatsha lukahulumende lokwethulwa kwemibiko umnumzana Nick Mangwana utshele izizalwane zeZimbabwe ukuba uhulumende engafuni ukuba kube lo yedwa nje oyisizalwane seZimbabwe onyamalalayo kungaziwa lapha khona. Omunye wabake bathunjwa wanyamalala okwamaviki amathathu umqondisi weZimbabwe Peace Project ZPP unkosikazi Justina Mkoko uthi kuyadanisa ukuthi isimihlanu iminyaka lokhe wanyamalalayo uItayi nganxa uhulumende wathembisa ukwenza konke okwakusemandleni akhe ukudingisisa ukuthi kuyini okwenzakalayo.
Akudingwe kuxazululwe isizwe saziswe ukuthi kuyini okwenzakala kuItayi. Unomkakhe ulabantwana abancane abalokhu bedinga ukuthi ubabonga ngoba kudala besiya kuda lelo mthethwandaba kwathiwa kuzabe kuba abantu babe betshelwa izikhathi kuhamba. Angikhumbuli ukuthi satshelwa kangaka umnyaka wonke ophelileyo lalowana waphelayo angikhumbuli sitshela ukuthi kuyini okwenzakalayo lokuthi amapolice esenzeni.
Ngemva kokunyamalala kukaZamara, abenhlanganiso yamagqwetha alwela ilungelo loluntu yeZimbabwe Lawyers for Human Rights badinga ukuthola isiqondiso somthethwandaba waphezulu owe High Court sokulaya amapolisa ukuba amdinge ngokuphangisa kodwa kuze kube lamhla lokhe kungakenziwa lokho. UItayi Zamara wathunjwa mhla ka-9 Mbimbitho ngomnyaka ka-2015 eyegelwa inwele emzini weClanview lalamhla lokhu akaziwa lapho akhona. Abenhlanganiso ezitshiyeneyo ezigoqela eye-European Union bethule imibiko besola ukunyamalaliswa kwabantu elizweni abagoqela uZamara uhulumende esithi kazi lutho ngabo. Abaphatheke kulo mkhankaso bakubeke sobala ukuba lo kumele kube ngumnyaka wakugcina bebuthana ukukhumbula omunye wabo uItayi yena ongaziwayo ukuba ungaphi. Ngimele Studio 7 ngiseHarare ngingumevis Gama. Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa sephuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, la ku short wave 6175, la ku 7255 ekseni susela ngo 6 kusiya ngo 7. Kuthi ke ntambama kusukusela ngo 8 kusiya ngo 9. Sitholakala ku 909 medium wave, la ku short wave 4930, 13860, la ku 15460 kilohertz. Ku live talk sitholakala ku short wave ku 4930, 13860, la ku 15460 kilohertz. Kusukusela ngo 8 kusiya ngo 9 ntambama.
EZimbabwe limanyane lamanye amazwe omhlaba ekunanzeni usuku lwe-International Women's Day ngesonto. Abesifazana abaningi bekhala ngokuswela amathuba okuzithuthukisa. Kodwa umphathintambo wendaba zabesifazana unkosikazi Sithembiso Nyoni uthi uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa wenza konke akwenelisayo emizameni yokuphakamisa abesifazana elizweni. Asizweni amazwi yakhe.
Usuku lolu siyaluthakazelela kakhulu ngoba yilo olwenza abantu bananzelele ukuthi omama baqakatheke kanganani. Yibo abenza ilizwe kumbe umuzi kumbe isigaba sibe khona. Kwakhathesi omama beZimbabwe bayaphakama. Asithathe o-ministers of state lama provinces alitshumi, abahlanu ngobaba, amaminista amahlanu ngomama. Uma sewu-7, 54% ngomama. Kodwa emisebenzini ephakemeyo enjengokuthi omama abanamabhizinisi abo amakhulu lapho lobe sesebafitshane.
Lobe kunkosikazi Sithembiso Nyoni, umphathintambo wendaba zabesifazana. UMike Wobe weStudio 7 uxoxelo lwela amalungelo oluntu. Umnumzana Charles Nyoni yena othi kavumelani lamazwi kankosikazi Nyoni.
hayi icho lawo ngamanga alishada nje akhulunywa ngokuthembisela ukuthi uhulumeni ukhulumisa abo mama ngoba singakhangela nje uhulumeni siqalisa phezulu ku presidium akwela ngisho la yedwa umuntu oyisifazane kuze kubuye la ku ministry yakhe yena uthi umuntu oyisifazane asemgrumile kathethi ukuthi uzomchiyela ukuthi asala sengumsebenzi wakhe kala ngisho la yedwa umuntu asebenza naye ngoba amkhulumayo sibuye siye kuma university la akhulumayo bangene esifisi la bomama lapha abaqedayo isikole abangena mfike nje abahlezi abangena ithoni yokwenza kodwa akuncedilithi nxa siphonge ukukhuluma sithi kuma-university kodwa endaweni ezisikhundleni nazombisazi singakaphi kanti-ke ukuthi labo bangene kuyinto ezombisazi ukuthi sibone ukuthi bayakwamisa na ukukwenza
sikhangele okwenzakalayo elizweni ubona ngani abesifazana bayathola na amathuba okuzithuthukisa
hayi ngithi abesifazane kabakawamatholi nje amathuba okuthi bathuthukise labo ngoba singakhangela kuleli lizwe eleZimbabwe abaningi bakhona bayasebenza yenitho angiyali kodwa basebenza imisebenzi engelangqondo eyokuba ngabantu ababhalayo lokuphusha amaphepha lokuphushani kodwa ezikhundleni esingathi eziphile lapho okubekwa khona ama-decisions akula abomama abakhona ezikhundleni abakhona abalithwana abaningi bakhona hhayi kabakho njengombonise ngithi ngisewona ukuthi kwi-presidium yethu akuya ngitsho namuntu wesifazane
sike saxoxa labantu abalwela amalungelo abesifazana bathi ungakhangele okwenzakalayo elizweni ngesikhathi esiningi abancindezela amalungelo abomama bangabantu abesilisa ulawo yinamazwi okunikeza abantu abesilisa abalokhu beqhubekela phambili bencindezela amalungelo abomama
abantu babesilisa ngithi hayi bobaba akumelanga sibe sincindezela okumama ngalezi zikhathi sesize ngoba omama baqakathekile ukuthi baphiwe amalungelo abo njalo nakibo bakomama nje ngithi hayi masingagijimi-ke ukuthi inkinga elabo baba ngoba inkinga iqalisa ekuthini omama yibe bedwa nje abangakwaziyo ukuthi babambane bami babe bantumini
kukhona na okungenziwa ngabesilisa ukuthuthukisa abomama
ye hayi kwabesilisa nje ngithi hayi bobesilisa asipheni bomama ithanti yokuthi labo bake bangene endabeni ezithungamele ukuthi sibone ukuthi hhayi into ezihluphayo elizweni lethu ezifana nabo-corruption nanani lokhu kwenzakalayo kungeka kwenzakala yini ukuthi ongoba omama nxa betshontaka batshontsi beceda isitshoko senkembizeni batshontsa bethiya kodwa thina amadoda nxa sitshontsa vele siqedele isitshoko senkembizeni
Umnumzana Charles Nyoni ngosakhulayo olwela amalungelo oluntu ubexoxa ecingweni lo Mike Wobe we Studio 7 eseHarare.
Yebo 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 mthwakazo muhle liyanxuswa kuhlelo lwabasakhulayo ngolwesibili maviki wonke ngo-8 kusiya ngo-9 ntambama namhla sihlaziya imibono yabatsha ngokuhlonitshwa kwamalungelo abesifazana langokuthuthukiswa kwabo sigxile kakhulu ekunanzweni okusanda ukwenziwa usuku olwe-International Women's Day mhlaka-8 mbimbitho lina abasakhulayo besifazana liyawathola na amathuba okuzithuthukisa eZimbabwe amalungelo enu ke ayahlonitshwa na ukuze lingene kuhlelo thumelani umlayezo lo WhatsApp kunombolo ethi +12024650318 tsakaza muhle asihlanganeni kuhlelo The Connection ngo-8 ntambama
le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha e Voice of America ese Washington Singene kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Udaba lwegciwane le-coronavirus eselisabalele esigabeni eziningi zeMelika lukhanyazo lungenela kunkulumo zezombusazwe. Izolo ntambama odinga ukumela ibandla lamademokrats kukhetho lukamongameli oluza kwenziwa ngolwezi lonyaka uSenator Bernie Sanders. Usole umongameli Donald Trump ngokungaphathi kuhle udaba lolwazi oluphathelane laleli gciwane. Umphathintambo obona ngezempilakahle kwele Burkina Faso uthi kulomuntu lomkakhe asebefunyenwe vele gciwane le coronavirus. ababili laba abayisizalwane zakulelo lizwe babanjwe leli gciwane esilindweni sendizamchina bevela kwethekelela kwele France. Iziphathamandla zakwele Uganda zona zibika ukuba kulabantu bakulelo lizwe abangamachumi phose ayisikhombisa 69 abavalelwe edolobheni le-Wuhan kwele China lapho okuqhamuke khona i-coronavirus. Abazali babantu laba lokhe becela uhulumende we-Uganda ukuthi abahlenge. Singeneke kweziphathelane lomnotho welizwe sizwe ukubana uChris Kande weStudio 7 usiphatheleni lamhlanje.
Abantu abaningi lamhlanje batshone ezilindweni zamabhasi kobulawayo. Amabhasi abengahambi ngenxa yokusilela kwamafutha edizini. Uhulumende unqume ukuba amanye amagalaji azavunyelwa ukuthengisa amafutha ezimota ngemali yaphandle kwelizwe, kodwa amanye hatshi. Lokhu sokubangele ukuthi kube lengxabangqoza kwezokuthengiswa kwamafutha. Usomabhizimusi wakobulawayo umnumzana Edwin Dlovu uthi udubo olukhona luya luqhela.
Udaba lokuswelakala kwamafutha okuhambisa ezimota kukhanya kuqhubeka ke udubo lwakhona lusiya phambili ngoba amafutha akatholakali. Osokuzwisa ubuhlungu ke lamabhasi la uthiwa ngamazupho kathiphileyo kahulumende akula dizili, abantu bamile amadlodlongwana ngahamba esitholo abakhathe eziye empumalanga kwedolobho bathene bemile khonaphana kula mabhasi ukuye ko-hyper njalo ngapho abakhaza khona eziqonda entshonalanga kwedolobho lakobulawayo. Nakhona ke abantu bamile ke abaningi kakhulu okuthi kwaziye ukuthi bazahamba ngani ezindlini. Kuyinto ke ebuhlungu kakhulu kubona ke uzulu esukuluzeka kangaka ke beswela kama izimota lamahambele ukuthi baye ezindlini nxa udubo ke lwamafutha idizili lepetroli.
Ilunga ledale lephalamende umnumzana Prince Dubeko Sibanda umela isigaba seBhinga edale lephalamende engowe MDC uthi udubo lolu lwenziwa yikuphanana imali okwenziwa iziphathamandla zikahulumende. Kesizwe amazwi akhe.
Labo abantu nxa besiyathenga ngale into yakhona beyiletha, ifuel yakhona beyiletha elizweni, bayayiletha bese bethengisa njengendlela nje omunye lomunye athengisa ngayo. Nginjenje nxa kuyikuthi ngingahamba eBhinga ngiyethenga inhlanzi ehambela zeHarare, ngiyakhangela ukuthi inhlanzi zithenge ngemalini, bese ngisithi-ke i-cost yami yokuzithwala ngisiyafika eHarare i-markup price engiyayifaka ngenganani. Ungayikhangela ifuel ethengiswa yilabana abathengisa ngama US dollars, uzathola ukuthi ilitha linye ngalinye libiza imali esuka kudola 10 cents kulabo okuthiwa yibo abachiphe kakhulu idola 10 cents kuze kuyefika kulabo abathengisa ngedola 50 cents ngelitha linye ele diesel. And then ke ubususithi ubusukhangela ophuma osakunda nabanye abayibo okuthiwa khona bayathola imali e-Reserve Bank yaseZimbabwe. Nxa bethengisa bese kuthiwa khona bathengisa nge-$19 something. Now, nxa beyathengisa nge-$19 something nge-swipe, then bese sizibuza thina ukuthi khona yona i-rate ye-US dollar, asifuna ukukhuluma nge-rate leyana eyokunikana imali abantu befuna ukuthi nje bedalwe ngumntakazibani othi la ithola imali e-Reserve Bank eyenziwa nguhulumende okhona we-ZANU PF nabantu azonana labo. Kodwa asikhulume ngokuthi khona imali ithengwa ngemalini phandle. Nxa ngifuna i-US dollar kathesi nxa ngifuna ukuthi ngiyethenga ifuel yokuthi ngisuke lapho engikhona njengelunga ledale lephaliyamende ngisiya eHarare, angiyila lapho engingayithola khona, lapho eswayitshwa khona, ngiyila lapho engingayithola khona, lapho ithengwa khona nge-ecocash, lapho engiyayithola khona kulapho engiyayithola ngiyithenge nge-$10 kumbe ngemali ephezulu kodwa ngama-US dollars ngoba yiyo etholakalayo.
Ingcwethi ecubungula ezomnotho umnumzana Rejoice Ngwenya uthi okungenza umumo ube ngcono yikuthi uhulumende engangeneli kudaba lokuthengiswa kwamafutha la njengokwenziwa kwamanye amazwe.
Singathi vele kusukela umnyaka ophelileyo amakhiwe lokhu siwamazi uhulumende wayeloku ikhulume ukuthi uzakwengezelela imali yangaphandle ukwenzela ukuthi abathengisa amafutha babe imali ezimali ezinikezwe ukuzengisa amafutha kodwa amafutha akhona lokhu esileyo. Into engiyibonayo ukuthi mina uhulumende wethu kafanele angahambeneli endaweni yomuntu ozithengisela into lai nxa ngingavula mina isitesi sokuthengisa ipetroli ngabe phela ngikwazi ukuthi imali ngizakiyonga ukuthi ahambe ebhenki yami ngiyekhuma lawe banginikeza imali le-top credit ngiyedi ifike lapho engithiphe khona. Lokhu ukuthi uhulumende ngapha uphethe isikhwama sama-US dollars e-reserve bank ngapha uyacontrola i-supply emabhuku i-storage tanks kuthi ukuthi vele uhulumende yena ulokhu isandla sakhe side kakhulu makayekele nxa enikeza nxa kuthiwa kuyanikeza izimali ezangaphandle kwelizwe kazi ihambe emabhenki emabhenki abanikazi bezitesi ezithengisa amafutha yibo abazahamba bezenza ama-letter of credit. Inkinga yokuthi i-government control yephambanisa i-value chain ye-fuel supply.
Uhulumende usenze imizamo eminenge yokuzama ukuqeda udubo lokusilela kwamafutha okubalisa ukwengezelela intengo yawo maviki wonke kodwa kukhanya kusehlula. Ngimele iStudio 7 nguChris Gande ngise Washington DC.
Indwendwe zabantu abadinga ukuthenga impupho seziqalisile njalo izitolo eziningi kobulawayo. Lokho kungemva kokuba abantu sebesesabela ukuthi intengo yempupho ingabuye iqanse njalo. Kubika uBathabile Masuku.
Abenhlanganiso emele amalungelo abathengi e-National Consumer Rights Association bathi indwendwe zokuyalayinela impupho ezitolo ziveza kamhlophe ukuba uhulumende sehlulekile. Okhulume emele linhlanganiso ngumnumzana Effort Ncube.
Amalayini empupho esiwabona aveza kahle kamhlophe ukuthi izinto kazimanga kahle elizweni. Abantu bazama ngayo yonke indlela benethwa lizulu ukuthi bondle abantu babo. Ungaya esitolo lesitolo ufice indwendwe zinde zithaya khonale belandelela impupho beyidinga phansi phezulu bengayitholi. Abayitholayo bayitholi sibiza inkalakatha yemali emgwaqweni.
Umnumzana Sean Joe isakhamuzi sakobulawayo uthi impupho sithengiswa phandle kungazakali ukuthi iphume njani ezitolo.
Inhlupho lompupho lo siyiproblem. Abantu sebedubeka sebethenga impupho edulayo ingaphuma ngathi eseshop enye ama-big shops ona lawo iyabe isithengiswa phandle. So abantu sebezothenga phandle ukuthi iphume njani phandle awaziwa.
Unkosikazi Nosipho Mdluli ngomunye wezakhamuzi zakobulawayo othi bona sebesizakala ngokuthunyezelwa impupho evela eSouth Africa.
Nama siyidinga ku black market siyithola ngeprice enkulu engafani nale siyithola ngaye emashopu. Sina nje sokusinceda ikhona ukuthi basithumezela from eGoli siyithathe komalayitha.
Ingcwethi ecubungula ezomnotho welizwe umnumzana Dumisani Sibanda uthi ukusilela kwempupho kubangela uZulu ukuthi ahlale esevalweni.
So ama shortages abanye labantu ukuthi do you behave a pattern ichinje ba hode nxa becabanga ukuthi izashota kumbe nxa becabanga ukuthi iprice izakhwela. So kathe sikungenza kathi abantu bayagcina impupho bemelele ukuthi iqale ikhwela.
Obona ngokukhitshwa kwembiko enhlanganisweni yeGrain Millers Association of Zimbabwe iGMAZ umnumzana Garikai Chaunza uthi intengo yempupho kayikakhwezwa basalinde uhulumende ongakabhadali ingxenye okumele ayihlawulele ekuthengeni umumbu phandle welizwe.
We are glad to announce that we have so far managed to import 10,000 metric tons of maize from South Africa. We are however waiting for every...
Sasa nilise ungenisa homu mbonga nge 10,000 metric tons of velago le South Africa. Oko manje kodwa sesilindele ukukhangelisiswa kwentengo yempupho le ebhadalelwa nguhulumende. Sibe sesiyingenisa impupho ezitolo. Uhulumende ulesikwelete sethu esabacholayo esidlula $120 million okuyikho wenza kube nzima ukuthola impupho ezitolo. Lalo igciwane le coronavirus lelo selincindezele imizamo yethu yokuyadinga umumbu lengqoloyi kanye lerayisi emazweni asempumalanga. Kodwa ke njengeGMAZ lokhu esizimisele ukwenza umlando wethu ukuthi senze sobala ukuthi uZulu kalambe.
UZulu wakobulawayo njengazo zonke indawo zelizwe uthwele nzima ngokuswelakala kwempupho. Iningi labantu liveza ukuba licina libanjwa ngamandla ukuthenga kulabo abathengisa ezitaladeni kumbe emkambo wensitha ngentengo ephezulu kakhulu ngoba ezitolo ingatholakali. abakhangelele amalungelo abathengi bathi indwendwe ezikhona ezitolo ziveza sobala ukuthi uhulumende sehlulekile ukunakekela uZulu. Ngimele iStudio 7 yikobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Kwanele, siyabonga bathabile olivalelisayo ngontungamili Nkoma. Likhumbulelo yalandela uhlelo lwe-Live Talk. Lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7.
Kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe. Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka, mhuri yeZimbabwe.